a body commodo, pressive, a guguru to we, gushika kwati we, eh, Lindsay. Kusaina, kusaina, never no good to ra, no go saina. Hanzi kondi nota zane, inindi chiziva, shinokona ne, kusaina. Go, shinokona ne, aripo vaka singirira, asivaka kundika. Go, vaka tazane, vaka tamba ningoa, mukana ukapura. Go, vacha itaze, vachinjiva kupanga mazano, asi azicha shande. Upenyu wa hudinaro, akubaira zani sivande wako. Vamwe vakatadzwa fambidzana nenguva, vamwe ndivo vakakundikana vachira. Vamwe vaiwanza kutsvinya nekuzvira, gara wakasiva kuti hakuna kunosvika. Upenyu hauziwe kuti ndoziva, wawana mukana iwe itotsunga. Kushingaira kushanda uchibuda ziya, ndipo panobva rako ramangwana. Ko zvinokona nei, aripo vaka